This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kabatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechipiri gunyana 8 2015. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndichitihe zvinove zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru voparura gwaro rine zvinangwa zvesangano ravo zvinonzi nevamwe munongedzo wekupinda munyaya dzezvematongerwo enyika.
Taipo nhasi tavana makoni akawandisa anobva kuvanhu vari muZANUPF vatungamiri vangwari kuZANUPF. Vadzidzi vedu matibatsira zvikuru, rambai makadaro, rambai makashiga.
Varugare gumbo vekuchikwata chamai Mujuru vanoti vanhu vari muZANUPF vakawanda vari kuvatsigira kuti vaumbe bato. Vana vechikoro vashoma ndo vanonzi vadzokera kuchikoro pavhurwa zvikoro nhasi nekuda kwekuomerwa kwevabereki neupenyu. Imwe shoroma yekuNigeria vaAliko Dangote yotumira zvipanga mazano zvayo kuZimbabwe kuzogadzirisa nyaya dzekupiwa mapepa ekutanga mabhizimusi munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru vaparura gwaro rine zvinangwa zvesangano ravo zvinonzi nevamwe munongedzo wekupinda munyaya dzezvematongerwo enyika kana kuti Party Manifesto. Gwaro iri rinonzi Blueprint to Unlock Investment and Leverage for Development kana kuti Build. Gwaro iri rinoti pasi peutungamiri hwaamai Mujuru, Zimbabwe inenge ichiremekedza kodzero dzevanhu pamwe nemabhizimusi. Rinotiwo pachavandudzwa mitemo yekuendesa upfumi kuvatema uye kugoerwa kweminda zvakafanira kumwana wese weZimbabwe. Gwaro reBuild iri rinotiwo richavandudza mashandiro ehurumende iyo vati yakakurisa uye iine makurukota akawandisa. Amai Mujuru mugwaro iri vanotiwo vachakoshesa nyaya yekuumba komiti inoona nezvekupodzwa kwemaronda. Vanotiwo vachavandudza mitemo yakaita sesarudzo neposa. Mukuseya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri wesangano raamai Mujuru varugare gumbo.
Mai Mujuru vabisa gwaro iroro rinotaridza kuenda kwatiri kuenda, kwatakabva nezvatii nekwatiri kuenda. Rinotaura namatambudziko avana veZimbabwe yokutiwo havachina mabasa, havachakwanisi kuita zvinhu sezvazvazviri, hakuchina rufaro, havanoshishidzigwa. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika. Upfumi hwenyika hunotaugwa hahuko, vanhu vanotambura. Kune nzara yakakura zvikurusa.
Saka zvinoreva here kuti pakuumbwa bato rezvematongerwo enyika uye bato iri rine zita here pari zvino?
Ai, harina zita, asi bato rachona ririkugadzirwa, riri kurongwa.
Asi pane vamwe here vari mubato irori reZANUPF vakasara vanoda kunge vachishanda nemi kuri kuti paumbwa bato kana kuti vakabuda vakatobudawo?
Vakawandisa. Chaipo nhasi tavana mafoni akawandisa anobva kuvanhu vari muZANUPF vatungamiri vangwari kuZANUPF. Vadzidzi vedu matibatsira zvikuru, rambai makadaro, rambai makashiga, nokuti zviri kuZANUPF iko zvino hazviiti. Nokuti ukangotaura shoko rinoda zvokuti unosora musangano kana hausiri kufara nezviri kuitika, kutodzawe wapadoka. Saka vachiti ivo rambai makasimba, isu tikati aiwa, imi kana muchiri mugere ikoko muchifadzwa nezviri ikoko, gara henyu tozva kuti muchauya. Saka vanhu vari kuvimbisa chaizvo kuti hai, redwe musatikanga mamunozivanesa kuti tiri munjozi.
Mutauriri wesangano raamai Mujuru, varu Gare Gumbo, varu Barnare Mugweru na Blessing Zulu we Studio 7. Tichiri panyaya iyi, mutoro wedu wenau Ivan Chifera, ata uroone va Gare vemuharare, kuti tinzwe pfungwa dzavo pamusoro pegwaro rebuild raparurwa naamai Mujuru iri. Ivan atanga kutaura na va Malven Mukundu.
Amai Mujuru vabuda pachena kuti vakuzenga vachimira vari kubato rinopikisa musarudzo dzemuna 2018. Manifesto yamai Mujuru tiri kuona haina kusiyana zvakanyanya neZANU PF. Vari kutaura kuti vachange vachidzorera vanhu vakatorerwa minda vachiva compensate, asi tiri kuona kuti mai Mujuru vanenge vari kungotaura havo zvekuda kufadza vanhu chete, nekuti ivo havasati vadzorera minda kana mafarma vakatorera varungwa. Saka tiona sekunge zviri kutaurwa namai Mujuru izvi zvichange zvingori zvekuda kungofadza vanhu chete, hapana chichabuda kubva pazviri.
Vamwe vapawo pfungwa dzavo ndaamai Winnet Mutema.
Isusu in pandato yona ndafara chaizvo. One ndafara nekuti munhu mukadzi ari kulida party. Kune vamwe vakadzi vari kulida but uyu munhu agara ari mupolitics, and zvandiri kufara ndezvekuti munhu akabva muzano PF akutanga zvake ega kana vasiri kutinyebera. Kana zvavari kuita zviri zvenichokwadi, noti kuzotanda tasvika kumaelection a2018 tozonzwakuti vakurana under zano PF ticket, tinotoenda kumashure kwavo tinenge tichivasupport.
VaDerek Muyambo vapawo pfungwa dzavo pagwaro iri.
Ndinofunga kuti danho ratora mai Mujuru rakanaka chaizvo. Rinobetserawo pane ramangwana revana veZimbabwe. Asi pane zvinhu zvinogona kuita mibvunzo. Chekutanga ndechekuti mai Mujuru akambotora nguva yakareba akanyarara, vanhu vasikazive kuti zviri kufamba sei. Zvinoita kuti vanhu vagone kudauta kuti zveshuwa vapinda repolitics. Vanofanha ivo kutora rimwe danhozve kuti vaadress press conference voudza vana veZimbabwe live kuti ndiro danho ravatora kuitira kuti vanhu vazive, nekuti pane runyerekupe rwekuti pane zvakambobuda munewspaper havasiri vakanga vazviita. Saka vanofanira kuti vabude pachena. Then chekupedzisira ndechekuti vachazvichenesa sei vanga vari pakati pevana vakanga vachishoropodzwa neuori. Mai Mujuru vachamira sei kuti vagodefende manifesto yavo sezvo vanga vari mukati mehurumende kumakore angu anoenda 35.
Wekupedzisira ataura neStudio 7 ndaamai Tariro Macheka.
Ndoona sekuti vagona kuti kuti vatange ivo yavo, but then vanhu vari kumamisha vamwe vanhu vasingazounderstandi mamwe mawedzi akashandiswa imomo vanozozvinzwisisa sei. Ngatarisei ZANU PF, inongoti bhora mugedhi, and obviously munhu anenge achitongoziva anenge achingofamba achingoti bhora mugedhi and all that. Saka machances avo handizivi kuti anenge akamira sei.
Aiwa, tinotenda zvikuru mutoro wedu yenawo Ivan Chifera neavo vose vateereri vedu vapa pfungwa dzavo paStudio 7. Zvikoro zvavhurwa nhasi munyika paine mashoko ekuti vana vechikoro vashoma ndo vakwanisa kudzokera kuzvikoro zvikuru zvichienzaniswa nekotoro yapera. Zvinonziwo vashandi vehurumende vanga vachitarisirwa kunoverenga varayiridzi pamwe nevana vechikoro havana kuzobudirira kuenda kune zvimwe zvikoro zvekumaruwa sekuziviswa kwazvakanga zvaitwa. Mukuru wesangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reRural Teachers Union of Zimbabwe uye vachidzidzisa pachemhanza kuhwedza kumashonaland East vaObert Masaraure vanoti mashoko avatambira kubva kunhengo dzavo anoratidza kuti vana vezvikoro zvikuru vekumaboarding vazhinji vavo vakundikana kudzokera kuzvikoro nekuda kwekuomerwa kwevabereki vavo uye kurasikirwa nemabasa kwakaitwawo nevamwe. VaMasaraure vanotiwo varayiridzi vakawanda vaswera vakabatiraura mumaoko vasingazivi remangwana ravo pamusoro pechirongwa chekuverengwa kwevanhu sezvo vamwe vavo vasati vavana mari dzavo dzemihoro. Ngatinzwei hurukuru yataita navaMasaraure pamusoro penyaya iyi.
zvikoro zvatanga zvinenge zviri kumashure zvikatsva zvinofitika. Vana vazhinji vakundikana kuti vasvike pazvikoro nenguva yatatakatarisira. Saka tawana uwandu hwevana vakawanda vatadza kusvika kuzvikoro kunyanya maboarding schools. Kozoti vadzidzisi vari kutarisirwa kuti vange vachiita basa racho. Vavasi kuita basa nemwoyo wese nenyaya yekuvhundutsirwa kana kwatingati kushishidzirwa kwavari kuitwa nehurumende iri kutonga kwekuti vava kushanda vachitya kuti mumwemutonga muke vangonzi vamira vambasa. Saka vadzidzisi vazhinji nhasi vangoswera vari pamabasa avasi vakangotarisira hana dziri mumaoko vachingoti vanhu vaya vachasvika. Asi zvikoro zvizhinji zvatataura navo vari kunzi vanhu vanga vakatarisirwa kuti vave kuzovaverenga vacho havasati vakwanisa kusvika mune dzimwe nzvimbo dzakati wandei. Saka vangori vanhu vekuti chero basa ravo vachiita nemazvo nekuti vanorida asi vanenge vakuzoita hana yakabatira mumaoko vachingocheuka cheuka kuti pamwe nguva vakangosvika.
Tichitarisa pakushomeka kwevana vabudirira kuvhura chikoro nhasi, zvii zvamungafunga kuti zvakonzera dambudziko iri?
Izvi zvinenge zvakonzerwa nemamiriro yehupfumi nekuti mari yezvikoro haina kumbokwidzwa, yangoramba iri zvainga iri. Asi nyaya yekudzingwa kwevanhu mumabasa yanga ichiitika nguva yapfuura nenyaya yekungooma kuri kuita hupfumi hwemunyika yaiita kuti vabereki vazhinji vange vachikundikana kutsvaga muripo ingave fizi dzingadiwe kuzvikoro. Saka vazhinji vana vachiri kutotambudzika pamwe chete nevabereki vavo kuti vangakwanisa kusvikawo kuzvikoro kuzobatana nevamwe sei.
Toyo panyaya yekuverengwa kwevarayiridzi nevadzidzi, ivo vamanga muchitarisira nhasi kuti vangangouya muzvikoro ava, vanga vakakuzivisa here kuti vachauya musi kuchavhurwa zvikoro?
Isu pachikoro pandiri takatotumirwa riri gwaro musi wemugovera nemukuru wechikoro achiti shoko rasvika kuti munhu umwe neumwe anga aripo musi wechipiri panovhurwa zvikoro kubva kucivil service commission.
Vanga vari mutungamiri wesangano revarayiridzi reRural Teachers Union of Zimbabwe uye vari mudzidzisi paChemhanza kuHwedza vaObert Masaraure vari parunare kuHwedza kwakare mudunhu reMashonaland East neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Kuverengwa kwevanhu vari pamudyandigere uko kuri kuitwa nehurumende senzira yekuongorora uwandu hwevashandi vehurumende kunonzi kwaenderera mberi nhasi. Vamwe vevari pamudyandigere muulawayo vachichema-chema kuti havana kuwana ruzivo rwakakwana pamusoro pechirongwa ichi. Mutorodo wenhau Taura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Vari pamudyandigere vaungana kubvira nguva dzekuma7 mangwanani panze pechikoro cheMilton Junior School apo panove ndipo pari kuverengerwa vanhu vari pamudyandigere vemudunhu reBulawayo Metropolitan Province. Vamwe vataura neStudio 7 vati chirongwa ichi hachina kunyatsoshambadzwa zvakakwana, vachitiwo havazi kuziva kuti chii chaizvo chavari kufanirwa kunzi vaite uye ndeape magwaro avanofanirwa kuve nawo pakunyoreswa uku. Mumwe weavo vataura neStudio 7 ndevamwe amai vasina kuda kuti zita ravo ributitswe pamhepo avo vati vakangoita zvokunzwawo nevamwe vanhu kuti kune chirongwa chakadai. Amai avo vati vakapinda pamudyandigere mushure mekurwara vati hurumende iri kufanirwa kuve nevashandi vakawanda vari muchirongwa ichi kuti vagokwanisa kukasika kunyoresa vanhu vari pamudyandigere sezvo vazhinji vavo vari vakwegura vasisakwanise kupedza nguva refu vakamira mumitsetse. Vaomen mavingiri avo vange vachida kunyoresawo zita ravo vatsinhirawo kuti vari pamudyandigere vakawanda havana kuwana ruzivo rwakakwana pamusoro pechirongwa ichi, asi vati vanoona chirongwa ichi chichibatsira pakubvisa uhori hwavati huri kuitika pakupiwa kwemari yemudyandigere kuvanhu.
Hai, chirongwa chakanaka nokuti nyika yedu yaparara nenyaya yekuti corruption.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kubazi remabasa nekugara zvakanaka kwevanhu pamusoro penyaya iyi. VaButler Tambo, avo vanove chipanga mazano musangano Republic Research Institute of Zimbabwe, vanoti chirongwa ichi chakakosha zvikuru uye hurumende inofanirwa kugadzirisa nyaya yevanhu vanowana mihoro yavasingafanirwe kuwana kuitira kuti mari inoshandiswa pakuhorisa vashandi vehurumende idzikire.
isusu nemaondo edu chikuchirongwa chikanaka kati chikuru ndechoti kwawanikwa kuti kune vashandi vasirimo vasiri kushandira hurumende asi vari kutambira ngati chisunga izvi avo vanhu vacho vari kutambirisa vanhu vasiri kushandira hurumende
hurumende inoshandisa zvikamu zvinopfuura makumi masere kubva muzana zvemari yainowana mukubhadhara vashandi vehurumende izvo zvinoita kuti igare ichinetseka pakuwana mari iyi nekuda kwekusamira zvakanaka kwezveupfumi Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taura Ishava.
Musangano weGlobal Child Forum wakanangana nekuchengetedza kodzero uye remangwana revana vadiki watanga muPretoria South Africa nhasi. Musangano uyu uri kutungamirwa naamai Graham Michelle Mandela uye Princess Sofia vekuSweden. Musangano uyu unobatanidzawo vakuru mudzihurumende nevemabhizimusi. Blessing Zulu Studio 7 abata chipanga mazano musangano reHuman Rights Watch vadeva mavhinga kuti tinzwe zviri kuitika.
Tanga tine vamwe vakuru vanosanganisira amai Nkosazana Dlamini Zuma veAfrican Union Commission. Nevamwe vakawanda vachitaura nyaya imwe chete yekuti zvinokosha kuti kodzero dzevana dzisimudzirwe zvakarewo makambani vemabhizimusi nevemari vavabatsirewo kusimudzira kodzero dzevana kwete kungowana mari chete mumabhizimisi vasingarangarire vana
tichitarisawo nyika yakaita seZimbabwe vamavhinga mukati kodzero dzevana dziri kuchengetedzwawo here
tine dambudziko guru munyika yakaita seZimbabwe kana tichitarisa kodzero dzevana nekuti tinoona kuti imwe kodzero huru huru yanga ichitaurwa nhasi ikodzero yevana yekuti vaende kuchikoro kana kwiri kunzira reprimary pachena pasina mubhadharo zvakarewo vane kodzero yekuva neutano hwakanaka hwakaringana nekuva nechikafu nemhuri dzinovatsigira zvino kuZimbabwe nenhamo iriko nenyaya yatinongodza yekuti nyika ina mari neuori hwatekeshera muZimbabwe hwapfunya chisero nyika haichakwanisi kuwana mari yekuti iendesa vana kuchikoro muzvipatara vana vari kutambudzika nekudaro kodzero dzevana dziri kuderera vana vakawanda vari kufa vasina kusvika zera remakore mashanu nenyaya yenhamo dzavari kuona
Chipanga mazana musangano reHuman Rights Watch vadeva mavhinga vari parunare kuPretoria South Africa na Blessing Zulu Studio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. North Korea ne South Korea dzatenderana kuti dziunze pamwe mhuri dzakapatsanurwa negakava riri pakati penyika mbiri idzi rave nemakore makumi matanhatu. Vanhu vanodarika zviuru makumi matanhatu nematanhatu vakanyoresa kuti vakwanise kuona hama dzavo asi vashoma ndo vakabudirira. Vamwe vakuru kumuzinda wa Pope kuVatican vanoti Pope Francis nasi vari kuparura urongwa hunopa kuti zvive nyore kuti munhu agure muchato uye kuti izvi zvisadhura. MaCatholics aimborambidza kugura muchato asi iko zvino zvave kuwandudzwa. Gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika muBritain vaMichael Fallon vanoti nyika yavo yakagadzirira kusimbaradza urongwa hwekubhomba nemuchadenga nzvimbo dzine chikwata cheIslamic State muSyria. Izvo zvinotevera mashoko ekuti Britain ichishandisa ndege dzemhando dzedrone yakauraya nhengo dzeIslamic State nhatu kusanganisa zvizvarwa zvekuBritain zviviri. Makaterera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Sachigaro wesangano runoona nezvekukwezva vemabhizimusi vekunze munyika reZimbabwe Investment Authority vaNigel Chanakira vanoti urongwa hwekuda kuvamba mabhizimusi munyika huri kuitwa neshoroma yekuNigeria vaAlhaji Aliko Dangote vakakosha zvikuru mukumutsiridza upfumi hwenyika uhwo hwaenda kumawere. Nezuro vaDangote vakatumira chikwata chevanhu vatanhatu kuzogadzirisa mapepa ekutanga mabhizimusi munyaya dzekugadzira simende uye kuchera marasha. Mukuziya nezverwendo rwechikwata ichi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vachanakira.
Vakomana vedu vekuziya vari kusangana navo nevamwe vehurumende vanenge vakatarisira kuti vanokwanisa kuvabatsira. Tine vemugodhi vari kunge vachifanira kunge vachivapa mamining rights kuti vakwanise kuchera marasha avari kuda kuzoshandisa paproject yavo. Project yavo yekugadzira simende neproject yavo yekutumira marasha kuti vashandise marasha kugadzirisa magetsi. Then mamwe marasha achazenge achitumirwa kunana Zambia kwavaine makambani yavo inogadzirawo simende. Saka marasha aya anenge achida kupiwa mvumo yekuti vakwanise kuchera. Saka izvozvo hazvidhirwe nazvo neziya. Zvinodhirwa nazvo naminista wezvemugodhi. Saka ikoko ndokwavanga vari kupedza nguva yakati kuti. Vakauya nemageologist avo vanoongorora nzvimbo yavaroda kuzenge vachichera. Isusu veziya tinozovaona kana vachinge vauya vapedzerana neivavo. Zvedu hazvitore nguva yakareba. Chinotora nguva yakareba inyaya yekuongorora kuti pavanenge vakuchera marasha avo uyezve nekuzogadzira magetsi nekugadzira simende kuti vanozonge vachichera sei, vachigadzirisa sei. Veenvironment ndo vanoda kuevaluata project yacho. Saka izvozvo ndo zvinotitorei nguva, asi isusu kuziya tinobva ta kana vapedzerana navo hazvititorere mazuva kana maviri chaivo kuti tipedzerane navo tobva tavapa chitupa chekuti vakwanise kuinvesta muzimbabwe.
Zvamuri kutaura izvi zvingabatsire nyika zvakadii urongwa huri kuda kuitwawo?
Kwatiri tinoti inenge iriyo project yakakurisisa zvakawanda pakuti mainvestment anokwanisa kupfuura $1 billion.
Pane vamwewo Dr. Chanakira vanoita saThomas vanenge vachiti takambonzwa zvekuti kwamboitwa mamega deals asi hapana chatakaona. Muri kuona ava vachiuya here vachizadzikisa zvavari kutaura vekwaDangota?
Isi tine tariro isu yekuti zviri kuitika, nekuti kana tichitarisa tiri isu vekuziya vanoinvesta tinovaziva nemataurira avo tinenge tichingonzwawo. Ava vekwaDangote tinovimbisa kuti vanozviita, nekuti ini pachangu ndakambosangana naiye Dangote wacho makore apfuura tiri kuWorld Economic Forum. Ndikange ndichinzwawo achitaura ndikazosangana naye, ndine tariro yekuti ava vanozviita.
Sachigaro wesangano reZimbabwe Investment Authority vaNigel Chanakira vari parunare muHarare vachitaura naBlessing Zulu weStudio 7. Munhau dzedu dzemitambo. Vatsigiri venhabvu muZimbabwe vachine tariro muchikwata chavo chemaWarriors kunyange chakatatarika mukitamanga ngepamusha nechikwata chekuGuinea. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotaura nevemhuri yenhabvu.
Mhuri yenhabvu muZimbabwe ine chivimbo chekuti maWarriors achabudirira kuenda kuma 2017 Africa Cup of Nations kunyange vakarasa mapoints maviri pamusha. Veruzhinji vanoti pane zvishoma zvinoda kugadziriswa kuti chikwata ichi chikunde mitambo yasara, kusanganisa kunyatsogadzirisa munyaya yegadziriro yechikwata ichi. Nengo yemaWarriors fan club vaAdam Paso vanoti hapana chinotadzisa chikwata ichi kuenda kuGabon.
Tine right of way yekuenda straight pasina chinotinetsa. Tinotarisira we need to just to come in time tonyatsokupa team yedu allowance yekugara vari pamwe chete kuitira combination.
VaEmmanuel Gambare ava vanoti vanotsigira chikwata cheDynamos vanoti mukana uripo mukuru kuti maori azabudirire, asi savamupaso vanoti pane zvimwe zvekare zvinoda kutanga zvagadziriswa.
Daitika wana creative midfielder anoholda bora, he attacks and release oramba achireceive bora. Mukana wakati kurewo kuti tiendere mberi.
Zvakamira zvakadai, mutambi wemaori azikadbet Malajila anoti maWarriors ari kuenda kumafinari achiti iye sezvavakaita apo vakaenda kumalawi ari kutarisira kuti Zimbabwe ichanotora mapoints matatu apo ichaenda kuSwaziland nekuGuinea.
Ndofunga tichakunda because we have to. Munhu wese we play for 3 points. My last time we takakwanza kuwana 3 points kumalawi.
Mumwe mutsigiri wenhabvu uyezve ari nhengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association iyo inotungamirwa navaEdinya Tanga vasimba Rashe Mahachi vanoti vachitarisa gadziriro yemaWarriors vatambi ava vakatamba zvinodakadza.
MaWarriors akatamba bhora rinofadza zvikuru ende takafara nepreparation yavanga vanayo yanga isina kunyatsomira mushe.
MaWarriors asarwa nemitambo mina kuti vapedze nzira yekuenda kuGabon. Mune imwewo nyaya, mutuhwini ane mukurumbira Kesti Coventry manheru anhasi ari kupinda munhandare kukwikwidza makwikwi e200 meters backstroke kumakundano eAfrica Games ayo ari kuitirwa kuCongo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Mune imwe nyaya yemitambo, sangano reZimbabwe Rugby Union rinoti riri kufara nekupiwa mukana kwakaita Zimbabwe kuti makwikwi makuru eUnder 20 Junior Rugby World Trophy atambirwe munyika gore rinouya. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano reZimbabwe Rugby vaBrighton Chivandire.
Marvelous, handidi kutanga nekuti sangano renu rinotanga ndichine kuti Zimbabwe iri kufara. Mameseji andiri kuwana kubva kuhama Shamwari, mameseji ari kuya kuZimbabwe Rugby Union staff, mameseji ari kungoita fly around town ari kufadza zvinoshamisa kuti Zimbabwe yapuwa mukana wekuratidzira zvainogona kuita zvakatarisana nekutambira vaenzi nekuita tournament iye kuti ibudirire. Saka Zimbabwe iri kufara. Isusu Zimbabwe Rugby Union tiri kufara zvakanyanyisisa nekutiwo zvinoratidza kuti pane zvimwe zvatiri kugona. Kuzoona sangano repasi pese remutambo weRugby raakutipa mukana iwoyo wekuti tiite mitambo iyoyo muZimbabwe zvinoreva kuti pane zvinhu zvakawanda zvatiri kugona. Asi izvozvo zvine nesapoti yatinowana kubva kufamili yedu, mburi yedu yeRugby, kubva kuhurumende yedu, kubva kuhama neShamwari.
Asika takatarisa mamiriro akaita zvinhu munyika, tichitarirazve kwakaitirwa musangano uyu munguva yapfuura, Zimbabwe ingazvigone here?
Mitambo iyi muna 2015 muno matiri yakaitirwa kuPortugal yanga yamboitirwa kune dzimwe nyika kunove ini kwandanga ndakasvikawo, nyika dzana America, ana Russia, ana Georgia, ana Japan. Asi iye zvino waakuzoya muZimbabwe. Isu tinofunga kuti zvinhu zvingava zvisina kunyatso ita semadiri atingade kuti tiite pamusana pezveupfumi, asi tinofunga kuti tichakwanisa kubudirira kuti mitambo iyoyo tifambire zvakanaka. Tichawana rubatsiro rukuru chaizvo kubva kuWorld Rugby, rinova ndobato guru pasi pese rinotarisa nezvemutambo weRugby. Tinotaura tinoo zvakare kuti nehurumende yedu ichatitsigira zvikuru, hurumende yedu yagara kutitsigira. Tinofara zvikuru netsigiro yatinowana. Izvozvi tiri kugadzira kuti tiite misangano nevakuru vakuru veministri kuti tinzwe kuti tozvifambisa sei. Asi tinotarisira kuti tinozvibudisa zvakanaka. Isu tiri vana vevhu, tiri vana veZimbabwe, tinoshanda nesimba.
VaBrighton Chivandire ndovanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano reZimbabwe Rugby Union vanga vachitaura paRunare muHarare naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7. Muchirongwa chedu cheThe Youth Connection cheLive Talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa nyaya yekuvhurwa kwezvikoro nhasi. Kana muchida kupinda muchirongwa chedu, titumirei matext message panamba inoti 1-202-465-0318 muchitudza nhamba dzenyu kutaura kuti tikufonerei. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvakare misoro yenhau dzanhasi. Vaimbo vemutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru voparura gwaro rine zvinangwa zvesangano ravo zvinonzi nevamwe munongedzo wekupinda munyaya dzezvematongerwo enyika. Vana vechikoro vashoma ndo vanonzi vakwanisa kudzokera kuchikoro pavhurwa zvikoro nhasi nekuda kwekuomerwa kwevabereki neupenyu. Imwe shoroma yekuNigeria vaAliko Dangote votumira zvipangamazano zvavo kuZimbabwe kuzogadzirisa nyaya yekupiwa mapepa ekutanga mabhizimusi munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinovimba kuti muchange mune zvakare mangwana. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Chris Gande namavlas Muhlanganya uye.